vachitaura kumusangano wakokerwa nevaturi venhau vanonyora nhau dzine chekuita nezveutano vanoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vati vanhu vatatu vakatobatwa nekorera vachiti vese vakabatwa nechirwere ichi vanoshandisa tsime rimwe remvura
macases ekorera aya ese ari 11 akabva mubudiriro 1 area and zvatakaona ndezvekuti vazhinji vacho ava vanoshandisa ewell iri pa1 dzimba dzevanhu ivavava
vavhere vati vakatovharisa tsime iri uye vari kupa vanhu vemunharaunda yemvura pamwe nemishonga yekuchenesawo mvura vayambirawo veruzhinji kuti vakaona voita manyoka vamhanye kuzvipatara nemakirinika
tinoda kuti vanhu vaende pamakiriniki iri patejo kana vachiita manyoka munhu wese anenge aita manyoka ngaende pakiriniki chese chinonzi manyoka muHarare kana mashuwa nemanyoka atibhadharisi munhu anongoenda pakiriniki ari pedyo unorapwa muHarare
vatiwo kurwisa chirwere chemanyoka kanzuro inofanirwa kugadzirisa dambudziko remvura nekupfachuka kwepombi dzinotakura siweji nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano vahenry madzorera vati korera chirwere chinokonzerwa netsvina
saka mbona vanhu vachirwara korera zvinoreva kuti mvura yavari kunwa iri contaminated yakasvibiswa netsvina uyezve maoko ava haakugezwa zvakakwana kana vachinge vabva kutoireti kana kunge vachinge vamhorosa vamwe vanhu vane utachiona mumaoko avo
vamadzorera vati hurumende inofanirwa kutora matanho ekupedza chirwere ichi
tinotokurudzira hurumende kuti ngaiwedzere utsanana mumadhorobha medu ngavasaplai mvura yakachena kumacitizen yakarapiwa nemishonga isina zvirwere ngavamekeshuwa kuti izvo hapana sipeji inoitika nyaya yekuti izvo pombi dzetsvina dzinopesana nepombi dzemvura idzo dzakaboka boka tsvina yeve ichiibvinza ichipinda mupombi dzemvura
mukuru werimwe sangano rinomirira vagari veHarare Residence Trust vapresha shumba vati havaoni Harare ichikwanisa kuzadzikisa donzvo rekupedza korera panosvika 2028 sezviri kutaurwa nehurumende
matambudziko akawanikwa mugore ra2008 na2009 pakapa vagari vanokwana 4027 zvinhu zvaita nokugadziriswa hazvina kugadziriswa zvakafanana nemapombi ari pasi apa anofambisa masuwa neanofambisa mvura
vashumba vakurudzirawo kuti vashandi vezveutano vadzidzisewo veruzhinji matanho avangatora kudzivirirawo chirwere ichi
nzvimbo dzinogara veruzhinji hakuna mashoko hakuna information iri kutenderera kuti vanhu vanyatsozive zvavangaite uye hatisi kuona vashandi veutano vachitenderera vachiita dzidziso
mumwe mugari wemuHarare vaLancelot Sikirai vati kanzuro yeHarare inofanirwa kuwanisa vagari mvura yakachena
tanga takuona mvura yakungoenda pepepedzoka usiku kufuma kwaiza iri siku saa zvinoita kuti vanoteka mvura kuzvirwizi zvinoverera ikoko mvura yaya haichagadziriswa haichabhoisi yakungoshandiswa
studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuna meya weguta reHarare vajacob mafume sezvo nharembozha yavo yanga ichingorira isingadairwi ongororo yakabudiswa nebazi rezveutano nezuro inoratidza kuti kusvika pari zvino vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 555 ndivo vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chekorera asi pavanhu ava zana negumi nevashanu 150 vakaongororwawo vakatobatwa chirwere ichi vanhu gumi nevanomwe pari zvino ndivo vari muzvipatara nekuda kwechirwere chemanyoka ichi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.